chirongwa ichi takachiparura musi wa 9 November. Chirongwa ichi chakanangana nevechidiki kunyanyanya vachangobva kuzvikoro, kunyanyanya vasati vambovhota muupenyu hwavo, vasina kunyoresa kuvhota, vasina kuregista kuvhota. Tiri kuvakurudzira nekutraya kutsvaka nzira dzekuti tingavabatsirana navo sei kuti vange vave vakanyoresa kuvhota. Saka muchirongwa ichi tiri kutarisa zvakare kuti vechidiki ava vane zvimhingamupini zvakawanda zvavanosangana nazvo kana vachinge vachida kuti vanyorese sevavhoti. Chekutanga pane nyaya dzekuti kwaregistra general kune zvinhu zvakawanda zvinodiwa ikoko, zvakaita seproof of residence, chitupa nezvimwe zvakawanda. Zvinova izvo vechidiki vakawanda vasina again access, nenyaya yekuti vechidiki havana property, havana dzimba, havana maforms ekuti vangaratidze kuti this is their proof of residence. Chechipiriwo zvekare ndechekuti kumaoffices kwavanoenda kunonyoresa kuvhota, vashandi vekwaregistra general vakawanda hadhizivi kuti mukuziva kwavo kana kuti mukusaziva kwavo havadi kuti vechidiki vaya vanoregistra kuvhota, vanovafrustrata. Saka takaona zvakakodzera kuti no, isusevita gender trust yemusangano wehdiki regai tiparure chirongwa chinogadzira mastrategies anokurudzira vehdiki kuti vave vanoregistra kuvhota nekutsvaga nzira dzinodimburira kuti zvone vechidiki vavo vasave vanoshungurudzwa nevashandi vekuregistra general's office kana vachinge vachida kuregistra kuvhota.
Vari kutambira sei chirongwa chenyu ichiwe vechidiki?
Vechidiki pamusangano watakaita takaona kuti vechidiki gore rino vakazvipira kumeka shuwa kuti zvimhingamupini zvagara zvinoitwa nehurumende kana kuti nemapolitical parties asingade kuti vechidiki vaparticipate munyaya dzesarudzo, gore rino vachange vachimadambura-dambura vachikwanisa kuendera mberi nedonzvo ravo rekuti varegiste kuvhota.
Makapiwa here mvumo yekunge muchiita basa rekudzidzisa vanhu?
Pane mutemo wakaitwa izvozvi wakaunzwa neElectoral Amendment Act. Asi mutemo uyu unorambidza maorganization kudzidzisa vanhu nezvevoter education. Isu boka redu tiri kunyanya kufokasa necivic education nekuti tiri kutarisa kodzero dzevanhu, nekuti ikodzero dzevechidiki kuti vave nemapolitical rights, vave nemacivil rights. Izvi zvitorimo mubumbiro redu remutemo even ratiri naro risati rachinja, kana even mubumbiro idzva remutemo richauya zvekare rinoremekedza macivil and political rights evechidiki mazimbabwens ese.